quanto è Hamas Israel ichiri kuenderera mberi zvinova zvinhu zviri kurwadza chaizvo vanhu vari kumiddle east ikokoko kunyanya mugaza kana kuisrael
pane matanho ari kutorwa here nedzimwe nyika kuti pawanikwe ipo paine kutaurirana kwerunyararo amunoti ari kubatsira pari zvino
tinoona kuti nyika yelebanon yakatotanga kudonhedza rumwe rudetsero mugaza imomo vachinge vachida kubatsira vanhu ukuvo kuunited nations musangano webatanidzo wenyika dzapasi rose vari kumira miravo vachidembawo kuti aiwa dai mambomira vanhu vakwanise kubatsirikana mozokwanisa henyu kupfuurira mberi america iri kuonekwa ichimiramira ichimanyamanya chose secretary blinken vanoona nezvinoitika nokuzvidzana kwedzimwe nyika vafamba zvekudunhu iroro vachienda kunana Egypt vachienda kunana Saudi Arabia vachienda kunana Qatar kuzama kuona kuti kutangira zvose vakabatwa neHamas vasunungurwa here zvekare kuti chikafu nemishonga nezvimwe zvokuriritira marefugee vanhu vari mukati mehondo vari kuGaza zvikwanise kunge zvichisvika kana kwamboitwa yatingatiyo ceasefire kana kumbomira Israel isange ichimbomira kurwisa Hamas asi Israel kuti aiwa nguva iyoyo hatina yekuti timbomira tiite izvozvo asi samazivira atinoita zvenyaya dzokuzvidzana kwedzimwe nyika zvehondo dzakaita saidzo dzidzi vakuru vakuru havasi kuvata vachizama kuti pave nokuyanana hondo inge ichipera
semaonero enyu medzisiro yehondo iyi ndeyei
chishuviro cheunited nations ndechokuti icho pazenge pachiva nenyika mbiri yeisrael nepalestine vachinge vachisheya mabhodha avo pasina unotsvara mumwe pange paino kuzvidzana